This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 17, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDCT yokwira matare mubulawayo ichida kuti dare risendenge parutivi, danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno.
Pastor Ivan Mawarire votaura zvinangwa zvavo paurongwa hwavo hwekuratidzira.
Mumwe mudzimai anorarama neurema oyaura nenhamo kuEpworth.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato MDCT raita chikumbiro chechimbi-chimbi kudare High Court mubulawayo nhasi chekuti dare iri risendeke parutivi, danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gweta riri kumirira bato MDCT nyaya iyi, Makolwane Ngwenya vanoti bato iri rakwira kudare nechikumbiro chechimbi-chimbi ichi, kana kuti agent application, mushure mekunge mapurisa emubulawayo ati bato iri raisafanirwa kuenderera mberi nekuratidzira kwariri kuda kuita pakupera kwemwedzi uno. VaNgwenya vati chimwe chesikonzero chakapiwa nemapurisa chekurambidza kuratidzira uku mushure mekunge bato iri razivisa mapurisa zvariri kuda kuita sezvinotarisirwa pasi pemutemo wenyika, ndechekuti kuratidza uku kunogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa ekubulawa Central District aramba kuti macho iyoyo idiwe, because iyo vari kuti kwakaitika violence kuHarare March, because this is the second March. MDC yakaita imo March kuHarare on the 14th of April. Saka vari kuti iyoyo March yanga risiri peaceful. Saka application ndeyekukumbira kukoti kuti tiendere mberi nemachi iyoyo.
VaNgwenya vati dare rinogona kutambira chikumbiro chebato reMDCT kana kuchirasa, asi vati iyo bato iri riri kuzoenderera mberi nekuratidzira uku sezvo kuita izvi kuchibvumidzwa pasi pemutemo yenyika.
Ichokwadi kuti vanogona kuramba kana kuti vanogona kuvhuma, but nemazviziro etu ndeyekuti hatifaniri kukumbira kumapurisa kuti tiitei, because ikonzero redu riri muconstitution zvokuti tiite zvemamachi nemademo. As long as kusina violence tinovhumidzwa kuti tiendere mberi nemachi iyoyo. Saka maclients angu ari kuti chero koti ikaramba kuti tiite machi iyoyo, pachaendera mberi pechishandisa constitution section 59.
Studio 7 haina kukwanisa kunzobire mapurisa panyaya iyi. VaNgwenya vati vanotarisira kuti dare reHigh Court richangera pamutongo waro vhiki rino risati rapera. Mwedzi wapera, zviuru nezviuru zvevatsigiri MDCT zvakatungamirwa nemutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai zvakaratidzira muguta reHarare mushure mekunge dare reHigh Court rasendeka parutivi kurambidzwa kuratidzira uku kwave kwaitwa nemapurisa. Bato iri rakatarira urongwa hwekuratidzira uhu uye rinotarisira kuratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekuratidza kutsutsumwa pamusoro pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, ayo vanoti ari kukonzerwa nekwavanoti kutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza makumi maviri vakasungwa nechishanu chapfuura mushure mekuratidzira pamahofisi ekanzuro iyi vakundikana kumira pamberi pedare nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vaive mutungamiri wevashandi uye vakamiswawo basa vaEfraim Katsina vanoti vashandi ava vazouzwa kunzi mapepa avo anga asiri mugwara, izvo zvazoita kuti vanzi vachazoziviswa nezvezuva ravachapinda mudare. Vakatsina vanoti vashandi ava vaifanirwa kunge vari muzvikwata zviviri, chine vashandi vatatu vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekunge vasvika pamahofisi ekanzuru ipo paine mutongo unovarambidza kuita izvi, nechimwe chine vanhu gumi nevanomwe avo vanonzi mapurisa haasati awana mhosva yekuvapomera. Vashandi ava ndevamwe vevashandi mazana maviri nemakumi matatu nevana vari kuratidzira vachigara pamahofisi ekanzuro echitungwiza vachida mari dzavo dzemihoro dzavasina kupiwa kwemwedzi makumi maviri neminomwe vasati vamiswa mabasa muna Nyamavhuvhu wa2014. Vakasungwa nechishano vakazobudiswa nemugovera vachinzi vaizomira pamberi pedare nhasi. Ngatinzwei hurukuro yataita navakatsina pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ndopata tiri kutarisira kunge tichipinda mukoti sekutaura kwazvasari vanoti doketi racho rakazenge ranzi ripasanurwe, rinzi 3 vamire vari pavo vega, then vamwe 17 vamire pavo vega. Saka madoketi akachiona kuti ari mairi nhasi, patakamirira kuti vataure nesu kuti vatiudze kuti iriko here court nhasi, asi havana kugona kutifondera kuti iripo. Zvisinei tazoonana zvedu nemapurisa, vakatiudza ivo kuti doketi raendeswa nhasi. Saka vachazotiudza ivo kuti koti yacho chainge chitwa musupi.
Saka vari kupomerwa mhosva ipi vasungwa iva?
Vanga vavapomera mhosva yekuti contempt of court, asi zvazoongororwa zvakazonikwa kunzi 17 havasi painterdict, havana kubvira vamboenda kukoti. Saka havanganzi muri pacontempt of court. Saka vanga vachipatsanira dhoketi racho kuti vatsvagire vamwe 17 ava mhosva yekuti vanga vape saizvozvo. Saka asati aziva mhosva iri kupiwa vamwe 17 ava.
Saka kubuda kwavakaita nemugovera vakabhadhariswa mari dzechibatiso here?
Kwete, hakuna mari yakabhadharwa. Zvaiita sekunge sika zvinhu zvacho zvakavangorekana vangonzi vanga vachienda zvavakumba, tozozoona kana takuvachiedza kukoti.
Tinonzwa kuti vashandi ivava vanga vachigara pamahofisi ekanzuro vachiratidzira varipo, vachiri kuenderera here nedanho iroro?
Pare zvino pamazuva mairi matatu havana kunge vaendapo, asi vari kutsidzira kuti havakuzombokanda mapfumo pasi kusvikira vapiwa mari dzavo dzavari kuitwa odi nekanto dzinosvika kuma27 months. Vada vatanga vapiwa mari dzavo idzodzo dzemasalari arians dzavakashandira, havasati vautaura nyaya dzenyaya dzematerminal benefit kana nyaya dzeretreatment package kana nyaya dzimwewo, vari kutaura nezvenyaya dzemari dzavakashandira pakutanga. Saka vari kuti havakukandiswa mapfumo pasi nekusungwa kwavakaitwako, vacharamba vachiendapo kusvikira zvanaka.
Avanga vari vaive mutungamiri wevashandi vekanzuro yechitungwiza vaEfraim Katsina vakamiswa basa vari parunare muchitungwiza neStudio 7.
Vakatanga nyunyuto vachora hurumende nevamwe vanoita zvematongerwo enyika vachishandisa dandemutande reinternet Pastor Ivan Mawarire, vanoti vanhu vakawanda zvikuru vari kubatana navo mukutaurira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari munyika. VaMawarire vari kuisa mavhidhiyo avo paFacebook nepaTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti vasimuke varwire kodzero dzavo uye mabasa vasingatye. Vanhu vakawanda munyika nekunze vari kubatana navaMawarire uye vari kubuda vakabata mureza vachitaura matambudziko avari kusangana nawo muupenyu padingindira rinoti #thisflag. Pastor Mawarire vaudza mutungamiri komwe Studio 7 pamusoro peurongwa hwavo kuti uri kuenderera mberi.
Ndiri kuona siri kuti izvo zviri kushanda kubatana tiri kubatana, sezvo tiri kutaura zvedu tiri pasocial media panana Facebook nana WhatsApp. Ndiri kuona kuti zviri kuita kuti vanhu havachatyi, vari kutaura vari kubuda kachena vachizviisa mifananidzo yavo. Zvinoreva kuti munhu haachachaure pamufananidzo wako uchitaura panobuda kutaura. Saka ndiri kuona kuti izvo vanhu vazvitambira vazviita.
Saka nyunyuto yenyu iyi ichangoperera padandemutande reintaneti here? Muchazvifambisa sei? Uyezve kumaruva muchasvika sei uko kusina intaneti?
Iroro idambudziko chokwadi riripo rekuti izvo vanhu vari kumaruwa particularly ava vari kumaruwa vanokumeseikuti vazive zviri kuitika. Saka kura chizirwa uzishu wa wikoko. Atina zingati matifira kutiti kwanike kushika kwa wari. Na uja ikuwa nifika saida ome ipapo. Asi kakasaru za mtowo yuwa yini. Wewa na Facebook na WhatsApp. Nukuti ndewa mtowo wati nao. Uyeze ndewa mtowo watatanga kujaira o ushishu o mazara redu. Kata ndinaona kuti wazmenge za shandara upa zera redu uwe yoni.
Kuti munyatso gutsikana va mawarire zvizva munoda kuona zvichiitwa nehurumende.
Ndimona zvinhu zviripo zviripa chena zvatakatarisana nazvo. Zvinhu zvakafanana ndingati inini mashandisirwo anoitwa mari nehurumende yedu. Ine semunhu ndinoona sekuti hurumende yedu inoshandisa mari yakawandisa kupfuura mari yavanogadzira kati mari yavanodini mari yavanenge vachiunganidza. Hazvo zvinhu zvinoenderera mberi izvozvo. Saka ini kugutsikana kwangu kuona hurumende yangu ichitanga kudzidzisa mushandisirwo wayo wemari yavo mari yedu isusu sezvizvarwa zveZimbabwe yatinoti taxpayers kuti dzidzisai munoshandisa yamuri kushandisa yakawandisa mari yacho.
Pastor Ivan Mawarire, vanotungamira urongwa hwekushora hurumende nevamwe vanoita zvematongerwo enyika vasingateedzere zvido zvevanhu padandemutande ravo rinonzi hashtag this flag. Vanga vachitaura vari parunare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kune fenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 116065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzeparamende muAmerica dziri kutarisirwa kuvhota kekutanga kuti pave nemari yekurwisa chirwere cheZika virus icho chinokonzerwa nehumutu. Chirwere ichi chiri kutyirwa kuti chinogona kupararira munyika yose. Senator webato rema Republicans va John Cornyn vati Congress haikwanisi kugarira maoko nyika yakatarisana nedambudziko iri.
Chikwata chevanhurume charwisa nhasi mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny pamwe nenhengo dzesangano ravo rinorwisa uori. Izvi zvaitika panhandare yendege iri kuchamhembe kweRussia. Varwisi ava vamwe vacho vanga vakapfeka yunifomu yeCossack vadira mukaka pachikwata chavaNavalny ndokuvarova vakazvambarariswa pasi uye vamwe vevanhu varohwa ava vanga vari vanhukadzi.
Nyaya yeuori yanetsa munyika zvikuru makambani ehurumende ayo ari kupomerwa mhosva yekuita chikiribidi munyaya yematenda ane mari inosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Uori uhu hunonzi newakawanda huri kupawo kuti nyika irambe iri mumadhaka. Mapazi ehurumende akaita seremhando dzemoto anonzi akapa basa kunhengo yeZANU PF vapsychology mazivisa rekushambadzira kambani iyi kunyange hazvo mukambani umu muine vamwe vanhu vari kuita basa iri kare. Kambani yeZESA inonziwo iri kupa vaWeekneo chivayo mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuita zvinonzi nevamwe zviri kuitwa nechikiribidi. Vakuru kumakambani akaita seZimra neAnti-Corruption Commission uye kuNASA vari kuferefetwawo pari zvino nenyaya dzehuori. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatendawo kuti mari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu yemangoda yakatsakatika kwachiyadzwa asi kusvika pari zvino hapana atasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye varisachigaro vesangano reZimcord vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo.
VaZulu, izvozvo zvatiri kuverenga nezvazvo zviri kunzwa zviri kuitika munyika hazvina kutanga kuitika nhasi, zvagara zvichingoitika. Changosiyana chete ndechekuti izvi zviri kubuda pachena. Chatingatoramba tichitongosimbisa inhau yekuti iko zvazvabuda pachena kudai zvazvinogara zvichibuda pachena kudai. Saka idzo nyanya dziri kunge dzichidya uchi nomukaka vamwe vachidya nhoko dzezvironda, ruzhinji ruchidya nhoko dzezvironda munyika, dzichaitwa sei? Ndopane nyaya huru ipapo. vamugabe nehurumende yavo vanoda here kuti vanhu vamiswe pamberi pematare vachitongwa nemhosva idzo dzekunzi bhozi huori sekuziva kwamunoita imi huori imhosva huru vanofanira kunge vachimiswawo pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavo idzodzodzo kana vamwe vacho vaine mari dzavari kunzi vanadzo vachibva vadzosera kunyika kuti nyika ifambire mberi nyaya yehuori ndo nyaya yaondonga nyika izvozvo tese samazimbabwens tinozviziva chaingonetsa chete ndechekuti zvaisabuda pachena asi iko zvino zviri kubuda pachena isu savanhu tichiramba tichingoti dai nyika yaita kuti ivavo vari kunzi vari kubira nyika zvakanyanya-nyanya kudaro zvinonyadzisa kudaro vanzi vadzosere mari iyoyo kunyika nekuti nyika ingashayi chouviri ivo vamwe vanhu samba dzavo dzakazara nemari yenyika noupfumi hwenyika hwavasingafaniri kunge vachiwana
ko bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzezvikweretidzi
chakatanga ndo chakachenjedza mubumbiro remutemo chaimo imomuya mukatarisa section 17 mukadzika-dzika nayo muchatondoona kuti mubumbiro remutemo muri kutaura pachena kuti hapana chikwereti chichange chichitorwa paramende isina kunge yasumwa paramende isina kunge yabvumirana nazvo kunyange zvava zviri zvekuti panofanira kunge paiswe iya inonzi act of parliament kana izvozvo zvava zvaitwa ngazviitwe ndosaka muri kuona isu navamwe vemasangano akazvimirira tega tichingoramba tichisimba neiyoyo yekuti hurumende ngaiite kuti iite kuti bumbiro remutemo rive rakafananidzwa kana kuti ngaiite kuti bumbiro remutemo rive rinoitwa pachirungu yatingati kuimplimendwa nekuti zvazvisi kuitwa kana zvisiri kuitwa ticharamba tichingoona vanhu vachingonotora zvikwereti vanhu vachingoita zvavanoda vasingateedzeri bumbiro remutemo
vajoi mabenge vanoshanda nesangano rezimbabwe coalition on debt and development vanga vari parunare mujohannesburg south africa
munhu anorarama neurema uye aine HIV anosangana nematambudziko akawanda muupenyu kusanganisira kushaya cheuviri munyaya inotevera safari njema anoongorora matambudziko ari kusanganwa nawo nemumwe wevanhu ava uye kuti hurumende nevenharaunda vangaite sei mukubatsira vakadaro
muzvari analungisani avo vane makore makumi matatu nematanhatu havaone uye vanorarama neutachiona hweHIV vanogara kuOverspiel kuEpworth. Muzvari ana avo vakambenge vakaroorwa vakatanga kusaona vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe mushure mekushaya kwemurume wavo. Pari zvino vari kugara nababa vavo vaIwell Longesani avo vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye vakashayikirwa nemudzimai wavo mugore ra2003. Semunhu anorarama neHIV, muzvare Longisani vanofanira kuongororwa nguva nenguva paEpworth Polyclinic. Asi izvi zviri kuomera mhuri iyi nekuti vedzimotokari vanenge vachida kubhadharwa mari dzinopfuura gumi remadhora panguva yega yega yekushanya. Muzvari ana vanoti vanogumisira vodarika kuonekwa zvinova zvinoita kuti marapirwo avo aite ekufungidzira nedzimwe nguva.
Chipatara ndobatsiridzwa nababa. Ndovanondibatsiridza kana vasina pavawanawo kana tushoma twachitututu vanobva vanzi zviri nani vauye havo ivo vangondini vanotore matablet saka kuti ndizorapwa zvakakwana ivo vanenge vachiti vari kuda kundiona zvinenge zvatova nedambudziko.
Pamusoro pezvo muzvare Longisani vanofanira kuwana kudya kunovaka muviri asi zvese izvi hazvizokwanisika nemari iri pasi pasi inotambirwa nababa vavo. Pabasa ravo semugariri vanotambiriswa makumi masere emadhora pamwedzi.
Nyaya yehombe iri kundibata inyaya yekuti ndinongomuka ndine nzara usiku saka panozobikwa chikafu chacho chinenge chakubikwa kana kuma 11 chashayikwa dzimwe nguva unotoswera nenzara saka ipapo panobva patondi handizoziva kuti ndongodii ndinda kungonwawo mvura kuti nditese ndingonzwa kutaka simba zviri nani. Baba vanenge vachiti pari zvinoizvi tarire munhu handina kana sendi chero vakatsvaga chekuti tidye tiri four zvinenge zvirongotiwo zvingoti ungodzore nzara bhat ndingoshoa ndikutowedzera imwe nzara futi.
Muzvare Longisani vane dambudziko zvekare rekushaya zvekusimira.
Zvekufuga ndingori negumbeza 1 asi gumbeza racho manje pari zvinozvi ndakatoripeta rashaya wacha nenhau yekushaya sipo neani wacha wacho zvekupfeka ndandimbori nazvo hangu pandaiona asi iko zvino izvi zvizhinji zvacho zvakapiswa zvichinzi hazvichaiti zvanga zvanaiwa nemvura bva zvashata saka zvatova dambudziko.
Vakidzani vaimbobatsira asi pari zvino vakuona dambudziko repamba apa richivaremera. Muzvari Lungisani vanoti izvo zvinogara zvichivadya moyo.
Hapana mwakidzana anobatsira. Hapana. Nguva zhinji ndinenge ndingori muno mumba kana ndikatobuda panze paine vanhu vakagara mudzimba dzi vachitaura vachitsika. Ndinenge ndakangogarawo panze kuti iko zvine zvindakuremerwa ndaandiga.
Nemazuva ari kure, muzvari Lungisani vanobatsirwa pakugeza navatete vavo vanogara makiromita 10 kubva pamba pavalungisani. Zvinoterukei nguva dzehorodhi yekuvharwa kwezvikoro nekuti Rachel munin'ina wavo anobva kuboarding ouya kuzogara navo. Rachel uyo ane makore 12 ekuberekwa anobata basa rakaoma achiriritira mukoma wake.
Ndiremera kuvageza sina sipo uye futi hembe dzavo dzine tshina dzisingatikwanise kudziwacha. Pazuva regarega ndogona kwakwanisa kuvabata nechita maexercise nawo nechifambisa.
Rachel anoti paanodzokera kuboarding pfungwa dzake dzinoramba dzichidzokera paugaro une mukoma wake.
Evati kuona kwapindura mumba ndisiku ikoko mumba macho mosa makaita sei uye futi nechikanzi chinyura dzongwa mufunga kuti havaone kwakasvika mumba makatura chimwe chinhu. Kasika kuti munhu angopinda hake havapindwi chakati chii. Vanongongori zivega pana mambo ataudza kamboseka vaseka ngori vega.
Baba Lungisani vanoti dambudziko ravo raigona kureruka dai vemunharaunda vaimbopota vachivacheuka.
Mutoro kundiremera sekuti handina any mwana pahama dzake dzese. Vamwe 2 vakarorwa ariko. Iye mukuru ndiye akarambwa nemurume upo panekedzo apa. Handisi kuona kana help yekuti baba wotendorazi mubatsirikane hapana. Ini ndega. Ndirungozisha. Ndingoti nikakwana kamari kangu kana kubhadhara lendi. Yestendine zvikutondireme izvonda almost 6 months manje.
Zvinhu zvikaramba zvakadai vemunharaunda vachibata vakaremara vanorarama neHIV nekuseri kwemaoko ukuwo hurumende isingatirimuki pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo. Vakawanda vakaita samuzvare Lungisani vacharamba vachitambura munyika ine bumbiro remutemo wenyika inosungirira hurumende kubatsira vanhu vakaita samuzvare Lungisani nevamwe vazere mumativi mana enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Mumwe wevechidiki vakananga kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship muzvare Stavison Lovu vari kukurudzira veruzhinji kuti vadzidze mutauro wemaoko kana kuti sign language zvikuru sei vashandi vehurumende vanosanganisira mapurisa, vana mukoti navana chiremba kuitira kuti vagone kutaurisana nevanhu vanorarama neurema hwekusanzwa kwenzeve. Muzvare Ndlovu inyanzvi musign language uye vanotungamira sangano rinorwira vanhu vane hurema uhure AfriAct. Muzvare Ndlovu ndemumwe wevechidiki veZimbabwe vari kuuya kuAmerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ngatinzwei hurukuru yavaita nhanhutungamiri Nkomo weStudio 7.
Awa ndikufara chaizvo nemukana watapiwa na President Obama kuti tionike tiri pakati pevanhu 1000 vakachuzwa kuti vange variko kufellowship yeMandela Washington. Muzimbabwe sezvamunoziva makachuzwa vanhu 60 vakadzi 29 nevarume 30. Saka ndikufara ndiri pakati pevakadzi vavo and tiri President of Disability Rights.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nematsi kana kuti vanhu vasinganzwi?
Kana une invisible disability senge munhu ari deaf hauzivi kuti munhu haabi. Saka munhu ari kuspeeda nekombi yake anongosvika achikudhuma handiti because you do not you have an invisible disability. Saka zvinhu zviri kunetsa ndezvekuti vanhu havasi kuziva kuti votambira sei vanhu vane mainvisible disabilities. Saka wakangodhuma noone munhu anoita sign language nyange ari manesi kana ani unomurapa sei anongoziva kuti ndikunzwa musoro kuti azofurther explaina zvaakutonetsa.
Sign language tinoziva kuti yakuwanikwa pasi pebumbiro remutemo wenyika asi yakudzidziswa here muzvikoro zvakawanda?
parizvino hapana zvizvinji zviri kuitwa pamusoro pesign language kuti inge ichibudirira semalanguages atakuona mazuva ano anenge Chinese vechinonzwa kuti kuprimary mwana akudzidza Chinese asi mabasic to sign language haana izvi zvinova zvinoita kuti mucommunity vana vange vachitadza kuwirirana pachezvavo because havasi kuziva kuti vocommunicata sei zvinoendeka zvakare kana kumapurisa zviri zvinhu zviri nyore kuti government inge ichiti mapurisa hamugraduate kana musina kupedza sign language kusvika apa kuitira mumwe musakasangana une munhu ari def ari kuda rubatsiro yena anogona kungocommunicata naye saka zvinhu zvekuti tinofanira kutarira especially kana kumanesi nemadoctor
kumandela washington fellowship uchange uri kuneipi university uye uchange uchiita zvidzidzo zvipi
ndinenge ndiri kuuniversity inonzi University of Delaware ndinenge ichiita zvinhu zvakawanda mucivic leadership track
Muzvare Stavison Lovu ndemumwe vechidiki veZimbabwe vari kuuya kuAmerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mhuri yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichichema muimbi Mbigi Zhanje akaberekwa achinzi Wellington Jonga uyo akaradzikwa kumadziva kuMount Darwin nemusi wesvondo. Muimbi uyu akaita mbiri kuma1980 nekambo kanonzi Rudondi Mandivaidza. Muimbi uyu akashaya kuHopley muHarare nemusi wechishanu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zhanje ainge ave kudzidzisa paHopley Primary uye akamboshandawo kuZBC ari mushamarari pazvirongwa zvakaita sedzamagitare dzevechidiki detembaitinzwe nezvimwewo zvirongwa. Kuti tize nezverufu rwake tabata muimbi ane mukurumbira munyaya dzechitendero baba Charles Charamba kuti tinzwe maonero avo nezverufu urwo.
Ndingatini Zimbabwe yarasikirwawo nemuimbi anga ane maofisi maviri vamwe akanga ari muimbi anoridza gitare asizve anoimba music yemagitare uye mamiri vemapoem saka ndingati kurasikirwa kwakanyanya.
Makamboitawo here mukana wekumbotaura nawo muupenyu?
Pabiki zvanje takaita mukana wekutaura navo but zvinoita ndezvekuti tine mapersonalities zvatinotenda isu sevanhu zvinosiyana. Muko mabiki zvanje munhu waineta zvakanyanya pakuti ukwanise kuti vakuratidze dambudziko ravanenge vanaro maisanga kana muchitaura muchifara kuti munhu uya wekuti maita zvekuchekenyedzana zvakanyanya kuti ukwanise kuziva kuti pane dambudziko rakaita sei kunyange pakusvika parufu rwavo isu vamwe vanina vavo vaimbi vaya vanhu vatakaona vatovaindikana kuti haasi munhu wekuti takanzwa nezveurwere hwake munhu watakazonzwa patongoone chiziviso chekuti vashaya saka takawadzana navo sevanina kwenguva apo napapo.
Rudondi Mandivaidza, rudo rwechokwadi. Rudondi Mandivaidza, rudo rwechokwadi. Vanhu vanonditaurira, mukadzi wako akanyangara. Ndandizvione, nekuti ndinomuda. Vanhu vanondiudza, mukadzi wako akasviba. Ndandizvione, nekuti ndinomuda. Vanhu vanonditaurira, mukadzi wako akaremara. Ndandizvione, nekuti ndinomuda. Rudondi Mandivaidza, rudo rwechokwadi. Rudondi Mandivaidza, rudo rwechokwadi.
Ko kambo rudo ndimandivaidza kubva kuna mushakabvu Mbigi Zhanje tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinotendawo baba Charamba nekuti taura nezveupenyu hwemufi. Vateereri musakangano kuti muchirongwa chedu chelife talk chethe connection tiri kutarisa zvinoreva kuratidzira kuri kuitwa napastor Ivan Mawarire.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
MDCT yokuira matare kubulawayo ichida kuti dare iri dare High Court risendeke parutivi danu rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno.
Pastor Ivan Mawarire vataura zvinangwa zvavo paurongwa wavo hwekuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Chris Gande na Mavelas Mhlanganya uye munaudze chirungu.